manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 5 2016. Munokwanisa kutinzwa paInternet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Handisi kutaura kunge masangana. Zvino kana mumwe achiramba kusangana nomumwe ndovaita sei? Vakawanda ndichiita approach vana Sivanda kuti ndoda kuona mukuru. Iyo vanotanga tangai mavari kogunaiza.
Mutungamiri webato reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti vakamboedza kutaura nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe asi zvikakona.
Hapana chakagadzirika kubva patakatsangana nemutungamiri wenyika paya muna June tabva kudirwa mvura inovava.
Vakarwa hondo yerusununguko vanoti votengeserwa midziyo yavo sezvo hurumende isiri kukwanisa kuvapa mari yekuendesa vana kuchikoro nezvimwe. Ii ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vanoti vakamboedza kuita musangano nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vavakurudzire kuti vaende pamuchikandigere asi zvakakona nganga murapwa achida. VaTsvangirai vanotiwo hachisi chokwadi kuti ivo nemutungamiri webato reZimbabwe People First amai Joyce Mujuru vari kurwira chigaro chekutungamira mubatanidzwa wemapato anopikisa kuitira sarudzo dzemuna 2018. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaTsvangirai tikatanga nekuvabvunza kuti ichokwadi here kuti pane kunetsana pakati pavo naamai Mujuru.
Ukuru we, because hatisati tataura neukuru ka, tiri kutaura nyaya yemaconditions. Tisenze pamwe chete tigadzirise maconditions eelections. Hatisati tatombotaura nyaya yekuti ani mukuru ndiani, because hazvisi zvokuti hazvisi kuri pa positions, maconditions. That's why tiri kunera tese. Tiri kusenza pamwe chete kuita kuti pushe nyaya yemaelection kureforms. Saka anotaura kuti patadzi paita nharo, takambogara pasi tichitai mukuru ndiani, hapana zvatimboita zvakadaro.
Asi mune remangwana kuri kuti zvinhu zvacho zvagadziriswa, munenge muchida here kuti mapato anopikisa aya muite mushandira pamwe kana kufielda munhu mumwe chete
anokwikwidza? Isu tinogara tichingotaura nyaya yekuti zviri zvinhu zvakakodzera. Tinonzwa pfungwa dzavanhu kuti vanhu ngavabatane. Isu hatipikani nazvo. The only thing tichazozviona papa pari zvino, ngatidzidzei kusenza pamwe chete.
Tiri kunzwawo kuti munenge mamusina kuwirirana muNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA panyaya yegwara rekutora. Ichokwadi here?
Isu tinoenda kuZimbabwe Electoral Commission for the consultation dziri kuitwa ikoko seNERA, and it's tested the one position yatinoti tinopusha ikoko. Saka tokonzita pesana 5, isu tinoita one position. Tine document rimwe chete rinotaura kuti maconditions atoda ndaya ndaya. Saka panokozonzita pekana ndakaposana ndepapi. Tinopesana taenda kuzeki, tanosangana nemapoka ezanupf akafanana na OK Smart, inonzi party, inonzi OK Mart, makamboizwa kupi?
Pane nyayawo imwe yanga ichipushwa naDr. Ibo Mandasa yeNational Transition Authority. Munoona sei nyaya NTA?
Pane dambudziko rimwe chete chete, kuti kukakavadzana kuri kuZimbabwe is a political stalemate. Handiti ka, kusawirirana maerano nepolitics. Saka mukazoti imimi munoda kugadzira hurumende ine vanhu vasiri mapoliticians, mune muchibva nekupi? Hani munoda rambudziko racho? Isu tiri kuti kana tichida kuisa transition, any transition mechanism, ngapave nekutaurirana vanhu vobvumirana kuti patiri kubva apa tichisvika apa tine tichifambisa sei. Mapolitical parties ndo vane vanhu, nokuti ipapo vanhu vachabvunza kuti ko vatungamiriri vedu vari kupi, ko mapoto edu ari kupi. Nokuti mune manopoinda iye anokupai simba rokunotsvaga kuti nini gauye ndingave ndiani anenge achinotsvaga iye achisenzesa masimba api? Ari muconstitution here? Ari pai?
Saka iyo vakamboya kwamuri here vamandaza vachida kunyatso jikisa zviri kufamba.
Vakauya ndikataura navo ndikavati haina handibvumirani nemaapproach ramurikuita. Nokuti chichatora kuti Mugabe abve chii handitika ndochinhu chokutanga. Uye chechipiri chamuri kutransitional authority isiri political yema non-politicians. Muri kuti vanhu ivavo vanenge vachisarudzwa nani uye vachizoita basa rei vachiita answerable kunani. Parliament kune mapolitical parties. Handizvo. Saka mapolitical parties yamuda kuti dissolve parliament here. So ipapo ndopari kunetsa nyaya kuti hamungaisi transitional authority yema non-politician. Handizvo kutaura izvi kuti ini ndiri politician. Ah, ndikutaura izvi nokuti mapato anokwidzana ndo anofomba hurumende. Hakuna hurumende inofomwa navanhu vachingofamba mustreet kuti huya kune iwe huya kuno. Anenge achivadaidza ndiani?
Tichitarisawo kuti nyika matambudziko ari kuramba achiwedzera yavatsvangirai. Makamboedza here kuti mutaure navamugabe muchitaurawo pfungwa dzenyu?
Handisi kutaura kunge masangana. Zvino kana mumwe achiramba kusangana nomumwe ndovaita sei? Rwakawanda ndichiita approach vana Sivanda kuti ndoda kuona mukuru. Ah, iyo vanodhanzi tangai mavarecognize. Ndika ndokoko recognize iyo election yakabirwa. Ndorecognize chii? Saka ndakangozvisiyawo zvakadaro.
Asi kuri kuti masangana nawo manga muchida kutaura kuti kudii?
Inini ndoda kuti ndivaudze kuti mudhara, mukaona vanhu tichiinda yamunozorora, hakusi kuti tokuvengai. Ende tiri kuitira izvi kuti imimi mukasuduruka paside mukanoretire. Then toonawo vachiri kunzwa vezera diki vanogona kutora nyika ine ichiinda pamberi. Iye zvino kukura kuneta, handiti munozviziva izvozvo. Kana munhu aneta haachakwanisi kuona kuti chiri kuitika chinhu chipi. Ende munongozivawo kana mumamisha chaivo. Kana munhu aakusvika muma90s vane vokubirira kudya sadza.
Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoti hurumende haisi kugadzirisa matambudziko avo uye vave nenguva yakakura vasiri kubhadharwa mari dzechikoro zvapa kuti dzimwe nhengo dzavo dzitengeserwe midziyo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMahia kuti tinzwe zviri kuitika.
Hapana chakagadzirika kubva patakatsangana nemutungamiriri wenyika paya muna June tabva kudirwa mvura inovava. Isu tanga tichida kuva nemusangano wokuti tione mabatira atingaite zvinhu zvinotinetsa. Zvakataurwa zvese hapana chakaitika ende nazvino tichiri kungotambudzika. Vana vechikoro vedu vati vane zvikwereti zvinosvika kuma 2500 something uye kuti vabereki vana ivavo vakutotorerwa zvinhu nezvikonzi nekuda kwaizvozvo.
Muri kumbotaurawo here nemakurukota ehurumende kuti vagadzirise dambudziko here?
Makurukota ehurumende ari kunetsa kutaurika nawo nekuda kwekuti vakaita nhavomu yokudzinga mutungamiriri wevarwiri worusununguko Christopher Mutsvangwa nevamwe vavo vanobatanidza pamwe chete neni kuti zvikwanisike kuti pasave nekutaurirana.
Saka dambudziko ringagadziriswa sei?
Dambudziko ringatongogadziriswa chete kana pawaniswa mukana varwiri worusununguko kuti vawanewo chokutaura pamusoro penyaya dzezvematongerwo enyika.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare.
Vatereri, hechine chiziviso chakakosha. Pazvirongwa zvichaparurwa kwenguva pfupi pfupi panguva yesarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica panepfenyuro yenyu yeStudio 7. Zvirongwa izvi zvinotanga musi wechipiri mbudzi 8, 2016. Nemusi wechipiri mbudzi 8, America inenge ichivhota musarudzo dzakakosha zvikuru munhoroondo yenyika iyi. Musakanganwa kuona nekuteerera zvirongwa zvedu zvatinenge tichitepfenyura tichikupai pfungwa dzevamwe vave kugara muAmerica avo vakabvawo kuAfrica nedzimwe nyika. Tichange tine vatori venhau veStudio 7 kunzvimbo dzekuvhotera muWashington DC munguva dzemasikati. Panovharwa urongwa hwekuvhota uhu na8 pm manheru panguva dzekuAmerica, tichange tine vatori venhau kumuzinda waamai Hillary Clinton vemaDemocrats navaDonald Trump vemaRepublicans kuNew York. Tichange tichikupai nhau dzinenge dzichiitika paredhiyo uye paFacebook yedu yeVOA Shona. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzichange dzichipawo pfungwa dzadzo pane zvinenge zvichibuda musarudzo idzi. Musi wechipiri paredhiyo tinenge tiine special live talk program manheru kubva na11 pm kusvika na12 pm munguva dzekuAmerica usiku, kana kuti na5 am mangwanani kusvika na6 am mangwanani panguva dzekuZimbabwe. PaFacebook page yedu tinenge tichikupai zvinenge zvichibuda musarudzo chiripo ripocho. Musi wechitatu mbudzi 9 tine chimwe chirongwa chemusi uyu chete chete, kana kuti special program chatichatefenyura chiri chelive talk. Icho tichatefenyura kubva na10 mangwanani kusvika na11 mangwanani nguva dzekuAmerica, kana kuti 4 pm kusvika 5 pm nguva dzekuZimbabwe. Manheru yechitatu musi wa9 mbudzi tichange tichikupai zvinenge zvabuda musarudzo idzi munhau dzedu dzemazuva ose paStudio 7 kubva na7 manheru kusvika na8 manheru nguva dzekuZimbabwe, uye tichange tichikupaiwo chirongwa chelive talk na8 pm nguva dzekuZimbabwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzatinotarisa zviri kuitika munyadzi zveupfumi, nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo nezvenyaya yemabond notes ayo ari kuda kuparurwa mwedzi uno nebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe. Tatanga nekubvunza vamoyo kuti vanoona sei nyaya iyi.
Mutemo wanga wakakosha kuti kana tichishandisa mabond notes kuve nemutemo uri pasi pawo. Saka zvange zvakakosha kuti uve nemutemo unoita kuti mabond notes anoshandiswa sei, uyezve tingati pamalaws enyika anenge akamira sei.
Saka imi sevemabhizimisi muri kutambira here iwo mabond notes aya, uye muri kunzwisisa here kuti anenge achishanda sei? Makanyatsotsanangurirana here neRBZ yacho?
Tinoramba tichitaurirana neRBZ vasati vamahunza, vasati vataura nezvazvo, takataurirana tikanzwisisana kuti kana tichiunza nyamwari iyi tinoita sei, uyezve tinobatsirana sei, nekuti dambudziko rangariri redu tese pakuti vanhu hakusisina mari yekushandisa kutenga zvinhu. Saka panga pane dambudziko.
Tiri kunzwawo kuti pane vamwe vemabhizimisi vanenge vaakutotengesa US dollar racho, iro bhondi racho risati rauya. Zviri kufamba sei, uye munoona bhondi richinyatsoshanda zvakanaka here?
Izvozvo zvinoitika nekuti vanhu kana pane vanoita mubhizinesi zvakasiyana siyana nenzira dzakasiyana siyana, kana vaakuona kuti kune mari yavanogona kuita sevanhu vemuZimbabwe, tange tichibhena mari tichiita zvakasiyana siyana pakubata mari nekuishandisa. Saka kana vanhu vakaona iyoyo mukana, vakawana mukana wekuti vanogona kuita mari, vachaita mari. Mabhondi asati auya, marandi anga achichinjwa. Kana uchida randi waichajwa, kana uchida kuchinja marandi kuti marandi aite madhola, vanga vachichaja. Izvozvo zvanga zvichiitika. Saka tinoona nzira iyoyo ndiyo nzira yanga ichibatwa mabatiro emari vanhu vari muZimbabwe. Saka bhondi nairoro tiri kuona senge kubatwa kwaro, vanhu vanenge vachitibata nenzira iyoyo. Asi nekufamba kwenguva tiri kuona senge vanhu vacharijaira kushanda naro.
Saka imi sevemabhizimisi, chii chamuri kuvimbiswa pamabhondi notes aya, anga kubatsirei sei?
Dambudziko redu ranga riri kuti panga pasisina mari, vanhu vanga vaakuramba vari vakamirira mumaqueues kusina mari yavanowana, vachipuwa $50 maUS aiwawo, vachipuwa 50 nezuva. Vamwe vanga vadzikisa mabhengi anga adzikisa vanga vakuvapa 50 pasondo. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vasatenge zvinhu. Isusu mabhizinesi anga akamira, maproducts tanga tichigadzira asi anga akamira. Ndo ranga riri dambudziko redu. Saka zvose zvinobatsira kuti vanhu vatenge zvinhu zvitori nani. Saka takaona plastic money yakuintroducer, izvozvo zvakaita kuti business ifambe, zvakatibatsira. matransfero anga achibatsira. Bondi noti tiri kufungawo kuti maybe richatibatsirawo kuti zvinhu zvifambe, vanhu varambe vagone kutenga zvinhu zvanga zvakuramba zviri muzvitoro.
Asi kavamwe vari kuti mari vamoyo haingangonzi yauya pasina kuti upfumi hwenyika unenge hwakati simbei. Hurumende ingangotara here kuti bondi 1-to-1? Tinoona kana reUS dollar rinombodzika kana rand rinodzika richikwira, pangaitwe here mutemo wekuti panofanira kuita 1-to-1? Hapasi kukanganiswa here ipapo?
Nyaya yanga iripo ipapo ndeyekuti pange pane facility yekuAfrican Bank yanga yakabata mabond iwawo. Pasi pavo panga pane facility, saka 1-to-1 iri kubva ipapo. Pange pane mari yakaiswa pasi neAfrican Bank yakabata value yebond iro. Saka kana zvakadaro hationi kuti kune problem.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vari parunare muBulawayo. Muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa kanawo nevanenge vachivabatsira, nasi tina sachigaro weGrain Millers Association vatafadzwa musarara nezvekubatsira kwavari kuita varimi.
Pari zvino tine zvirongwa zviri, tine zvecooperate farming necontract farming. Tiri kutarisira kuti tingakwanise kurima 100,000 hectares nesoyabeans nechibage musama kropino. Uyezve muwinter wheat toda kutarisira kuti tiite 40,000 hectares dzokurima wheat kana kuti gorosi. Takapawo chirongwa chekutanga chekushanda pamwe chete necommand agriculture kwatakataura nevakuru tichivavimbisa kuti tichazenge tichitenga 800,000 tons kwechibage. Zvoreva kuti izvi zvichasimudzira varimi munyika yese vari kurima chibage. Musika wechibage watovapa kutara.
Saka varimi ava muri kutarisa vari kumapurazi nevari kumamisha vese?
Pari zvino tine chitarisa vari kumapurazi. Tikuda vane minda yakati tambanukei vatiri kushanda navo pari zvino. Tidaira kuti chirongwa chekomanda agriculture chiri kubatsira avo varimi vekumaruzevha.
Ko, tichitarisawo panyaya dzemitengo dzinombowanzo chema chema nevarimi, zviri kufamba sei mwaka iri kuteera?
Gore riri kutanga tichitenga chibage nemitengo inosvika kuma 330-340 tichibhadhara ipapo. Mwaka inoteera tinodaira kuti mitengo icharamba yakadaro. Asi chatiri kunyanya kuita nokurudzira ndechekuti gohwo redu pahekita imwe chete ringe rinosumukira. Dambudziko haridzi pamutengo, dambudziko riri pagohwo riri kukwaniswa kuwanikwa, nekuti kazhinji kacho tiri kuona gohwo richidzikira zvikuru. Saka zvinozosiya varimi vasisina mari kana kuti vasara vari muzvikwereti.
Saka imimi varimi munonyatsovabatsira nei apa? Munenge muchivapa mari yembeu here? Zvinofamba sei?
Isu tinovapa zvose zvokurimisa zvavanenge vachida. Uyezve vamwewo vanenge vakumbira ruzivo tinovapa maextension officers edu anenge achizoshanda navo kubva pakutanga kuparura minda, kudyara nokukohwa. Saka zvirongwa izvi zvinongosiyana-siyana maringe nemurimi kuti uyu imhando yerudzwai. Tinozovawo neimwe yatinoti corporate farming, apo patinongopiwa munzvimbo torima isu, tozoti kana gohwo rapo topawo chidimbu kubva muzana kumurimi kuti tashandisa munda wenyu zvatakohwa ndeizvi.
Avo vanga vari sachigaro weGrain Millers Association vatafadzwa musarara vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nachiremba Dr. Bernadette Ndoro, avo vanova nyanzvi yegomarara. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Dr. Ndoro.
aita zvenyu.
Mungatitsanangurira kuti zvii zvakaita kuti mufunge kupinda pabasa irori rekuita chiremba?
Rwendo rwacho rwange rwakareba Mbikani, zvekuti handakangotangawo ndichingori chiremba, asi nekufamba kwenguva unongoona uchingokwezerwa kune rumwe rutivi rwemabasa eutano, kusvikirawo ndazopedzesera ndamuchirongwa chekuongorora vane magomarara. Poli yacho inenge yakareba, inenge iri slow going, but unongopedzisira wako.
Kune mamwe madzimai nevanasikana vakateerera kunze uko, zvii zvavanofanira kunge vachiverenga kuti vapindewo mumabasa akadai seavana chiremba neiwaya ramuri kuita rekuongorora magomarara?
Vanoverenga zvavo kuti vapase zvidzidzo zvavo zvefom 6 kana vapasa ipapapa. Ivo tame yavanosvika form 6 vanenge vaakunzwa kuti mwoyo wangu uri kuchindopinda here mumascience subjects anozoita kuti ndizopedzisira ndamuutano. Kana apedza kudzidza izvozvo aachiremba, ombogara makore akati kuti achiongororawo mamwe madepartment akaita semaoperesheni, kukotsirisa nezvimwe zvakadaro, kusvikirawo azosarudza ega kuti zvandaakuda kuita nezvegomarara. Saka zvegomarara zvakatishiya nezvishomanana nezvamwe madisciplines emedicine, because zvinodiwa manje kana wamukati mazvo zvakatisiyanei. Saka kukusarudza kwachona kunongosiyana zvichienda nekuti interest yemunhu chaiyo yakanangana nezvipi.
Zvanga zviri nyore here semunhu wechidzimai kuti mupinde mubasa irori rezveutano?
Zvange zvisina kunyanya kupfava, nekuti pandakapindawo mubasa iroro madzimai anga ari mashomanana aingoverengwawo apo nepapo, asi iye zvino sotawanda. Chinhu chega chega chinenge chichingoriwo nezvinooma pachiri, asi kungotsungirira ndo kunoita kuti usvike kwauruda kuenda.
Vamwe vangada kuziva kuti ivo Dr. Bernadette Ndoro ndiani chaizvo, mune vana here kana kuti zvakamira sei?
Ndine vana vakomana vatatu, varume vatatu nevazukuru vatatu.
Saka pane vari kufungawo kupinda here munyaya idzodzi dzezveutano?
Ndine umwe mukuru wangu anoshanda kunogadzirwa mushonga, kunobikwa mishonga yekenza, kambani inonzi Baxter. Anomuteedzera anoshanda muchipatara ndidoktor. Anomuteedzerawo ari muIT. Havakwana ivava.
Aiwa, ava nenzeve vanzwa. Saka ikurudzo reipi yamungapenyanya madzimai nevanasikana vari kuteerera pari zvino panyaya iyo yekuitawo mamwe mabasa akadai seyamuri kuitai? Munozvigona sei kuti amai mudzimai uyezve muri dokta?
Kana watongopinda mubasa racho iroro zvinoendeka, ende unozvizadzikisa zvese, kwete kuti inini hangu ndakambotinonokei kupinda kuzoita specialize, nemhaka yekuti mhuri yange ichiri kukura, saka yaida kushandirwa nesimba. Saka pakazoendawo mwana wangu mudiki kuyunivhesiti, ndopandakazoendawo kunospecialize. Saka it's a matter of yekungomaneja nguva nemaopportunities anenge achiita arise muupenyu.
Vangada kuonai kuti vawane rubatsiro panyaya iyo yemagomarara, munoshanda muri kupi?
Zvino ndichiri kuparere Nyatwa Hospital, asi panguva pfupi inoteera ndichazenge ndiri kuOmco Care.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Dr. Bernadette Ndoro, chiremba anoongorora iye zvemagomarara nezvimwewo. Kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, maita zvenyu, murambe muchivandudza utano hwemadzimai kudaro.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye tiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muguta reBindura. Tine hurukuro nasachigaro wesangano revagari reBindura Residents Association vaOlis Munetsi Mazorodze. vamazorodze vari kutaurawo pamusoro pematambudziko ari kusangana nevagari muguta ravo, asi Studio 7 yakundikana kuti tinzwe kudivi rekanzuru yebindura pamusoro pezvinyunyuto zviri kusimudzwa nevagari. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 vamazorodze.
Ingati nyaya yatinayo iri kunyanya kutinetsa mubindura nyaya dzekusafambiswa zvakanaka nevakuru vekanzu. Zvinhu zvinosanganisira seizvino mvura yakuda kunaya, mimwe migwagwa yatanga tiinayo dziri tara yakagiredhwa yamadhastrod mukati merokisheni. Tambori tinaya zvakawanda kuti titaure nyaya idzidze, but zvinenge zvizhinji matambudziko akatarisana navo ndeemari. Nyaya yemapotoro nemarokisheni manyowani akafanana nana phase 2 anagari kai, ikoko kwakusati kwaane marod hakusi sevhisi zvakakwana, kureva kuti hakuna marod, hakuna mvura, asi vanhu vakavaka vari kutogara ikoko kai. Touya kunyuto kwatiinako kukurukuru kumwe ndekwekuti kanzuru inotenga motokari zevakuru vakuru vekanzuru dzemadhairekta maz4x4 maisuzwaya, but state yemafairs service delivery ari very questionable. Saka dambudziko ratinaro iroro sevagari nderekuti mari yedu tiri kushanda mari kunyanyanyanya ipapa pandakutaura ndikuona imwe isuzu 4x4 hombe yemwe dhairekta iri kutopfuura pamberi panguva. Saka zvinhu matambudziko atinawo ndiwave manzi yekuti mari yedu tiri kushandira vanhu nekuti vakasevenza 2-3 years or 4 years votakura motokari idzodzo voenda. Saka kanzuro yedu chaiyo chaiyo haina maproperties kusara kutown house, otherwise nehoro. Saka ndo zvinhu zvinonyanya kutinetsa izvozvo.
Asi muri kumboedzawo here kugara pasi neutungamiri hwekanzuro muchisvitsawo zvichemo zvese zvamuri kutaura izvi?
Tinogara pasi kakati wandei navo, but nyaya yavanonyaya kuchema naye ndeyekungoti like zvinhu zvavanenge vachitenga semotokari zvinenge zvichinzi zviri mumacontract of employment yedu. Saka izvozvoizvo hapana anogona kuzvimisa nekuti takapinda basa zviri emast tinofanira kuzviwana. Saka isi we are saying kuti kana zviri zvinotaura contract dzenyu zviri feasible here, how feasible is it? Hazvirevi kuti do or die zvinotofanira kunge zviripo at the moment. Zvinogona kuti maybe mukatora time mukaita zvishoma zvacho gore rino, tinozviita zvishoma zvacho gore rinouya muchidaro, but tinoona kuti hatina kwatinenge tichisvika.
Vamwe vagari vemamwe maguta vatinombotaura navo tinonzwa vachichemawo dambudziko remvura, imiwo makamira sei mubindura?
Tisu tanga tisina zvedu dambudziko rekuti kuderera kwemvura, asi dambudziko riripo pamvura ndiro rekuti kufuira kwekanzuro kusvitsa mvura kuvanhu semuguta rebindura chairo mukati meguta zvinosanganisira nemahotera atinawo, ufind kuti mahotera iwayo haana mvura. Matoireti anenge achinzi anoshandiswa nemvura yemazvimadhiramu zvakaiswa mumahotera.
Ndezvipi zvamungatiwo aiwa kanzuro yedu yakwanisa kusimudza?
Ipo panyaya yemvura ipapapo kuchena kwemvura, mvura yedu zvinoenzaniswa nemamwe maguta anosanganisira even maguta makuru ana Harare naana Bulawayo yakawanikwa iri iyo iri yakachena zviri pamusorosoro kukunda mvura dzemamwe maguta ese.
Aiwa maita basa vamazorodzo, tinotenda zvikuru nekuwana nguva yekutaura nesu pano paStudio 7.
Maita basa bami.
Manga makateerera kune sachigaro weBindura Residents Association vaOlis Munetsi Mazorodze muchirongwa chedu umo tinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi mune chipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti sarai zvakanaka vateereri, ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa tinotenda Jonga, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri webato remDC Tevamogen Tsvangirai vanoti vakaedza kutaura navamugabe asi zvakakonanganga murapwa achida. Vakarwondo yerusununguko vanoti hurumende yave kutadza kugadzirisa zvichemo zvavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindevere.
Soku isikati.